Nezuro takagara musangano we National People's Council. So uchiuya is an extraordinary session. Tikatarisa mapazi ezvapo tinoona kuti National People's Council ibazi rinova ndiro hombe kana tiri patisatasvika kumacongresses. Zvakare tiri takabata musangano uyu mushure mekushaikirwa nemutungamiri webato vadhimisakavengwa tikabuda nemaresolution kumasoma anotevera yekutanga ndichitevera kushayika kwakaita vadhimisakavengwa vanovatungamiri webato vaisaac mavuva avo vanga vari national chairperson werapu vachava ndivo vanobata chikaro chaacting president mutungamiri webato kubvira pari zvino tichienda kucongress iyo iri juu muna 2020 muna august hapana ekacongress ichaitika asi tichamirira congress yedu yagara yanga iripo muna 2020 waaugust zvakare tanga takutoigadzirira even pakashaika mutungamiri webato.
Pane zvaitwa here maererano nokuchinja vakabata zvigaro mubato renyu?
Imwe resolution yataita ndeyekuti utungamiri wezapo wapiwa mvumo yekuti vaongorore structure yenational executive council vaifananidze ne cabinet yatinoti hurumende iri kutonga pari zvino madepartments ese nemaportfolios ese afanane negovernment izvi zvinoitirwa kuti tikwanise kumaka government man for man department for department seopposition party tigokwanisa kuarticulata maissues apo panokanganisika kana pasingaite zvakanaka tikwanise kutaura nezvazvo pasina difficulty. Saka vapiwa mvumo yekuti vanokwanisa kuita reshuffle kana kuti vanowedzera kana kutapudza mamembers enational executive zvichienderana nokuti vangani vari kudiwa kuti tifanane zvakanyanyanyanya necurrent government setup iri muzimbabwe.
Bato renyu pane zvaramborongawo here pamusoro pavadharengwa?
Imwe resolution yataita ndeyekuti tinyorere city council yebulawayo kuti tikumbire mvumo kana kuti tivakumbire kuti vatichinjire mugwagwa unonzi Pastic uyo uri pakati kati pedhorobha udaizwe nezita ravadhavengwa. Izvi tozviitira kuti ticelebrete nokurangarira zvakare kuti mamemories avo arambe aripo. Takatarisisa zvakanyanya kuti vadhavengwa vanga vari mugagarii wemumbulawo wayo. Zvakare vadhavengwa inational hero vachiva munhu akashanda zvakanyanyanyanya kuti vasunungure nyika inoiyi vakazoshanda zvakare kudevelopment yenyika vakashanda zvakare kuti nyika iwane runyararo nestability. Saka mafeisi avadhavengwa atida kuti tiselebrete nechiitiko chidikidiki ichocho chokuti tikawanawo kana isititi imwe chete yembulawayo inodaidzwa nezita ravo zvinenge zvakanaka.